Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto inopa zvakare vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakundikana kumira pamberi payo nhasi mumwe mukana wekuti vape umbowo pamusoro pemari yemangoda yekwamarange, iyo yavakati yakatsakatika. Dzimwe nhengo dzeparamende dziri muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemaparamende. Vanoti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, zvave kuda kuita kuti sarudzo idzi dzidzokorodzwe. European Union inonyorerana chibvumirano nehurumende chekuongorora sarudzo dziri kuitwa munyika gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto nhasi yapa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri kuti vamire pamberi payo vachipa umbowo pamusoro pemari yemangoda yekwamarange. Uye kana vakatadza kuita izvi, vanogona kukandwa mutirongo nemhosva yekuzvidza paramende. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Komiti yeparamende iri kuda kuti vaMugabe vazopa humbo pamusoro pekucherwa nekutengeswa kwaitwa mangoda ekwamarange, zvichitevera mashoko avakataura muna 2016 ekuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora kubva pakutengeswa kwemangoda ekwamarange. Komiti iyi, iyo yakabvunzurudza makambani nevamwe vaiva nechekuita nezvekucherwa kwemangoda ekwamarange, yakakoka vaMugabe svondo rapfuura kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda ekwamarange, asi havana kuenda kuparamende. VaMugabe vakanyorerwa imwe tsamba yekuvakoka zvekare nhasi, asi havana kuuya uye havana kupa chikonzero kuti sei vatadza kuuya. Sachigaro wekomiti yevatemba Muliswa vati mushure mekumira kwenguva yakareba, komiti yavo yaita chisungo chokupa vaMugabe mukana wekupedzisira vasati vatora matano. VaMugabe vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti musi wa11/10.
Saka tazotenderana kuti tofana kunge tichivanyorera kwekupedzisira, tichivayambira futi zvakare simba rine paramenti. Vakasauya takuzovasamona tichituma mupurisa netsamba kwavari. Ndo zvatiri kuedza kuedza kusaita, nekuti munhu mukuru watinokudza chaizvo akamboita president wenyika yedu. Hongu zvinhu zvinoitika, asi hatirekedze kukudza vakuru vedu. Saka tiri kunamata tichiziva kuti vachatambira semunhu aive wemutemo, vachatevedzera mutemo wenyika, nekuti izvi ndezvebumburo renyika, hazvisi zvekutsvaga iwo, asi ndezvebumburo renyika.
VaMuliswa vati vaMugabe vanogona kupinda mudambudziko guru nemutemo wenyika kana vakaramba vachizvidza paramende. Vatiwo paramende inogona kugara sedare redzimhosva yovapa mutongo unoenderana nekuzvidza kwavari kuita dare.
Vakasauya vanenge vabatwa nemhosva yeparamendi vozotongwa, ende mutongo weparamendi wakanyanya, unogona kufainwa, unogona kunzoenda kujere. Saka izvi ndizvo zvimwe zvacho zvatotarisa kuti hatisvike ipapo.
Pasi pebumbiro remtemo wenyika pamwe nemtemo weparamende, paramende inobvumidzwa kukoka ani nani zvake kuzopa humbo kwairi, uyewo inokwanisa kugara sedare redzimhosva nekuendesa vanhu kutirongo kana ichinge yavabata nemhosva. Vamuliswa vati komiti yavo inoda kunzwa kubva kuna vamugabe kuti ikwanise kunyora gwaro rayo raichatura kudare National Assembly. Vatiwo mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vanotarisirwa kupa mutongo wavo panyaya yevaimbove gurukota rezvezvicherwa vaObert Mpofu, avo vakaramba kupa humbo kukomiti iyi vachiti havaizoita izvi kana vamuliswa vakaramba varisa chigaro wayo. Vamuliswa vazivisawo kuti mangwana chaiwo komiti yavo ichatura gwaro rayo pamusoro pamuzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo, avo vakabhadharwa mamiriyoni emadhora nezesa asi vakatadza kuvaka gwenya remagetsi ezuva kugwanda sekubvumirana kwavakaita nekambani iyi. Muna 2005 paramende yakatongera kugara mutirongo imwe nengo yayo mushakabvuva Roy Bennett vemDC mushure mokunge vabatwa nemhosva yekurova vaive gurukota raiona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa mudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nengo dzeparamende dziri muMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemaparamende dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, dzichiti dzave kuda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi:
dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDCT dzakakundwa musarudzo dzemaprimary mukupera kwesvondo dzinoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Nhengo idzi dzinoti sarudzo idzi dzakaitwa paine zvibinga mpenyu zvakasiyana-siyana, uye dzinoti dzakwidza nyaya iyi komiti iri kuona nezvesarudzo mubato iri. Mumwe wenhengo idzi vafani munengami, avo vanomirira Glenview North muparamende, vanoti vakwidza zvemo zvavo kuElections Directorate mushure mekukundwa kwavanonzi vakaitwa navakennedy dina.
Sarudzo dzakaitika Friday musi wa25 muGlenview North, asi zvakabudamo hazvina kufadza. Tine zvimingaidzo zvatakasangana nazvo mukuitwa kwesarudzo idzodzi zvakati o. Saka takamirirawo kuti vakuru vedu vazvitarisise, kana vazvitarisisa vozotiudzawo kuti zvinenge zvakafamba sei. Saka ndingangoti muchidimbo ndomamirira zvakaita musarudzo dzekuGlenview.
Vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndivaJames Maridadi vanomirira Mabvukuta Fara, vaGift Chimanikire vanomirira Southerton, uye vaElias Mudzuri vanove mutevedzeri wavachamisa vanonzi vave kunokwikwidza musarudzo dzeSenate mushure mekuramba kukwikwidza kwavanonzi vakaita paitsvagwa achamirira bato ravo musarudzo dzeparamende kuWarren Park. Hatina kukwanisa kutaura navaMaridadi, vachimanikire pamwe navamudzuri sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadayirwe, asi vamudzuri vaudza bepanhau reHerald kuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo, vachiti vanoda kuti zvavakatara sebato kuti zvitevedzerwe zviitwe. Vamudzuri vanotiwo semukuru mukuru mumusangano wavo havafanirwo kuti vakwikwidzwe nevanhu vasingatombozivikanwe mumusangano. Mumwe wavakakundwa musarudzo idzi ndivaSimon Chidhakwa vanomirira Zengeza West muparamende, avo vakakundwa navaJob Scala. Sava munengami, vaChidhakwa vanotiwo sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. VaChidhakwa vanoti sarudzo dzemaprimary dzakaitwa idzi dzinonyadzisa, uye vanoti vatokwidza nyaya iyi kune vakafanobata chigaro chasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi.
Papasina kana election, upenyu hwangu handisati ndaona zvinhu zvinoconfusion nerudzi rwakadaro. Saka tanyora tsamba yekomplaini yataisa kuna national chairman tichivaonesa kuti haizi election yakaitwa, asi kwakangoya kustage kumanagewa chete kuti maybe munhu aidiwa apinde.
Zvinonziwo sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri kumbare hadzina kufambiswa zvakanaka. Mumwe wevaikwikwidza musarudzo idzi vaPaul Gorekore vanove kanzura mukanzuro yeHarare vaudza Studio 7 parunhare kuti mumwe wavaikwikwidzana naye vaStarman Chamisa vanove munin'ina vemutungamiriri webato ravo vakatuta vanhu kuenda navo kuMorgan Tsvangirai House kwavakanoita sarudzo idzi. Ivo vakasara vari kumbare vakamirira kuti sarudzo dziitwe. vagore kore vati havatambire kukunda kwakaita vachitamen chamisa vachiti ivo vari kutozvitora sekuti hapana sarudzo dzakaitwa. Zvichakadai, mutauriri weMDCT Muzvare Tabhita Kumalo vati titaure navakomichi nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navakomichi pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wokuzeya nyaya iyi. Asi bato iri razivisa kuti vakomichi mangwana vari kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vamwe vatsigiri vemusangano weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa mumasvingo vari kuvimbisa bato ravo kuita bhora musango pasarudzo dzenyika vachinyunyuta nemaitirwo avanoti akaitwa sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vazhinji vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nezvakaitwa nevatungamiri vebato ravo vaitisa sarudzo. Avo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo vachiita kuti vanhu vavaifarira vakunde musarudzo idzi. Nekudaro vanoti vachaitawo bhora musango vovhotera mamwe mapato sezvakavimbiswa nevatsigiri veZANPF avo vakatsutsumwawo nekubirwa kwavanoti kwakaitwa musarudzo dzebato ravo. VaDennis Chikwanda vanoti vanhu vazhinji vaichinjana makadhi ebato kuti vavhote uye vamwe vachirambidzwa nekuti vaizikanwa kuti vanotsigira ani.
Maelections akaitwa muno mumasvingo hatifadzi zvachose nekuti vaivhotesa vaiva nemafevhas avaiita ipapo.
Vamwewo vakaita savaJohanis Chihwani vanoti mari yakashandiswa pakubiridzira sarudzo nevakapfuma izvo zvakaita kuti varume vasare vari panguva yakaoma.
Mama mwana atakamaita akatireshekei ndava pakati shandei mari. Vanga vasina mari, vanga vasina access yokuhwina. Vanga vane mari vaingohodha vanhu vavo vachiuya navo vachivavhotesa.
Vatsigiri veZANPF vakabuda vachiratidzira pakaitwa sarudzo dzebato ravo kuChireds West neZaka East uko kwakabuda mbiri yekubirirana musarudzo. Apo muMDCT kuZaka East Masvingo Central neGood East kunonzi kwakaitawo mvonga mvonga vamwe vatsigiri vebato iri vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mudhorobha reMasvingo mumawadhi anoti 2, 3, 4 ne6 kunonzi kwakaita bongozozo nekusaitwa kwesarudzo dzemakanzura zvakanaka izvo zviri kupa kunyunyuta kukuru musarudzo idzi. Vakakwikwidza vazhinji vanoti vakatonyora magwaro ekuramba zvakabuda musarudzo idzi vachida kuti sarudzo dzidzokororwe. Mutauriri weMDCT mumasvingo vaSimon Mpindi vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka mudunhu ravo.
Issue ye candidate imposition ndangonzwawo vanhu vachitaura asi so far hapana candidate imposition yaitika nokuda kwekuti vanga vachifanira kuenda kumaprimary elections vese vaenda kumaprimary elections zvakanaka.
VaMasimba Gonese vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vanoti zviri kuitika mumapato makuru munyika zvinogona kuita kuti sarudzo dzegore rino dzive nezvikozvero zvakawanda zvinogona kukanganisa zvichabuda pasarudzo.
Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemaprimary mumisangano yeNDC neZANPF kunogona kukonzera kuti vari kutsutsumwa vaite bhora musango sezvakaitika muna 2008. Izvi zvinoreva kuti mapato achakundikana papresidential maconstituency nemawadzi pavanga vaine mukana wakakura sezvakaita ZANPF kuGood East neZaka East, uko MDCT kuGood Central uko kwatadza kuitwa sarudzo kaviri. MDCT ndiyo inogona kuvhiringika sezvo vasina compensation seZANPF. Ava vanovimbisa vanotsutsumwa zvinzvimbo maparastatal hurumende nemakanzuro. Nationally zvino affecta quality yemacandidates vachasarudzwa through protest vote sezvo ichange yanguva chiri kudongawo.
Vatsigiri veMDC vanoti utungamiriri hwebato ravo hwakasabata nyaya iyi zvakanaka hunogona kuzoyeuka bako mvura yanaya pachaitwa sarudzo dzenyika chaidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chikwata chakatumwa nesangano reCommon Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, changa chiri munyika kwesvondo rese kuzoita ongororo yekuti gadziriro dzesarudzo dziri kufamba sei munyika. Chapeta chirongwa ichi nhasi chichisangana negurukota rezvekunze kwenyika vaBusiso Moyo muHarare. Mukuru wechikwata ichi, Ambassador Ashraf Jamal Rashid, vanonzi vataura kuti nyika iri mugwara rakanaka rekugadzirira kuita sarudzo dzakachena, uye vavimbisa rutsigiro rwavo kunyika kusvikira sarudzo dzapera. Chikwata ichi chakasangana nezek nezrp mutongi mukuru valukumalaba bato rezanupf mapato anopikisa kusanganisirawo nemamwe asina vanovamiririra muparamende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kupretoria university Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Tingangoti tikatarisa maitikiro aiita maelections emakore apfuura kwaitikana kwangotarwa zuva rekuti koitwa maelections kwaimuka bongo zvozvo rakawanda zvikuru sei violence kubva kudivi rezanupf. Chambokonzera kuti vasvike padanho rokuti vativo maelections aya anogona kunga akasununguka this time chii, tikatarisa vanhu vavasangana navo zvikuru vavakataura mazuva mashoma apfuura kuti vachada kusangana navo vanosanganisira Home Affairs, Zeki, Judiciary, mapurisa, Ministry of Foreign Affairs iyoyo. Tikavatarisa zvakanaka tinotarisa kuti havangavi emeasure yakakwana yokuti tinge tichiti isusu maelections aya achange ari free and fair.
Komesa iri kuti yaona sokuti zvinhu zviri mugwara rakanaka rakajeka, ndezvipi zvamunganongedzera zvinotaridza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugadziriro wesarudzo?
Nyaya iripo, vanhu vari kuchema kuti Zeki ine mastate operatives nemauto mukati haina kusununguka. Vanochema kuti judiciary iri compromised. Vanochema kuti mapurisa ari compromised. Vanochema kuti Ministry of Foreign Affairs iri compromised. Zvikuru sei iye zvine zvitungamirwa nomunhu akabva kuchiuto. Hongu pane tumwe twatingati tuma cosmetic changes tanga takaitwa maelectoral reforms. Asi vanhu vanga vari kuchema kuti mareforms aya haana kukwa. Tinoda kuti panyatsoitwa an overhaul of the reforms kuitira kuti vanhu vave ndivakasununguka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kupretoria university Dr. Chikanai Masia vachitaura parunhare kupretoria nestudio 7. Zvichakadaro, sangano reeuropean union razivisawo nhasi kuti ranyorerana nehurumende yezimbabwe chibvumirano chekushanda pamwe chete chichabvumidza sangano iri kuti ritume chikwata chichaongorora sarudzo dziri kuitwa gore rino munyika. Chibvumirano ichi chinonzi chanyoreranwa pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nemumiririri weeuropean union muzimbabwe vaphilippe van dam, zvichitevera kukokwa kwakaitwa sangano iri nehurumende yezimbabwe muna kurume kuti rikwanise kutumira chikwata chichaongorora sarudzo. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi America irikurangarira mauto akafa ari pabasa munhorondo yenyika ino. Zvizvarwa zveAmerica nasi zvine zuva rekuzorora kuenda kumabasa nekuzvikoro. Mhuri zhinji dzinosangana dzichinwa nekudya pamwe chete kana kuita nzendo kuenda kumahombekombe kwemakungwa kana kumapaka. Sangano rezveutano pasi pose reWorld Health Organization, WHO, rinoti Zimbabwe ndeimwe nyika makumi matatu pasi rose iri kunetseka nechirwere cherurindi kana kuti TB. WHO inoti Zimbabwe iri kuremerwa nemhando nhatu dzechirwere ichi kusanganisa TB pachayo, TB, HIV neTB inokunda mishonga wekuirapa. Sangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti Zimbabwe haifaniri kuva inonetseka nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano iri Dr. Evans Mastara kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinoitika pane zvekuti pakumwa kunenge kuchiita vanhu mishonga, pane vamwe vaya vasingapedzi makosi avo, zvobva zvaita kuti TBI ite ukasha kumapiritsi. Haicharapiki nemapiritsi ayambotanga chimwa neumwe asina kupedza kosi. Saka munhu akadaro manje akazotapurira kune umwe, ndo painenge yave aita multi drug resistance kana kuti extremely drug resistance. Saka tiri ipapo tenichida kukurudzira vanhu kuti kana watangwa mushonga ukaudzwa nana chiremba kana nana mukoti kuti uyu unomwiwa 6 months, uyu unomwiwa 9 months, nyange ukati wave pa 4 months onzwa sekuti wave right, usamira mushonga kusvika kwesi yapera.
Chinosarura here pazera chirwere ichi?
Chirwere ichi chinowanza chabata maextreme zveage, vana vadokodoko nevachembera. Chinofambiranawo nechirwere cheHIV kana nezvimwe zvirwere zviri immunosuppressed. Zvakadaro hazvo hazvirevi kuti munhu wese anenge ane TB ane HIV.
Chii chingafanira kuitwa nomunhu kuti asabata chirwere ichi?
Chikuru chiripo kuti because tikataita masymptoms acho usually kana uchidikitira usiku zvakapfuurikidza anonzi manight sweats, kana chiri chemumapapu ukakosora kwe 3 months kukosora kwacho kusingaperi, kana kubudisa chikararwa chine ropa, kana kungonzwa kutsva zviya zvekuita sekuti nemalaria inonzi fiva yaya but kusiri kupisa panze. Saka main symptoms acho ndiwa fiva, night sweats nekuperezeka mumuviri.
Hazvi kukatyamadzei here kuti Zimbabwe inyika yedzimwe nyika makumi matatu pasi pose dziri kunetseka nechirwere ichi?
Hazvisi zvinhu zvatotarisira, nokuti ndofunga tikatarisa palisi iyoyo tichaona kuti dzimwe nyika dzinoremerwa nechirwere ichi inyika dziri kumasure sure, zvokuti isu patiri seZimbabwe hatitarisiri kuti tiwanikwe netsekana nezvirwere zvakaita sana TB. Asi rimwewo dambudziko rinoitika nderekuti health investment kunyika kwedu over the years haisi kune zveutano hakusi kuinvestwa zvakakwana. Ndo zvokuita kuti zvirwere zvirambe zvichitineta, asi kune dzimwe nyika zvisachineti.
Zvoitwa sei Dr. Mastara?
Apa panza kutoti vanhu vachinje kubva kumafungiro avo maparlamentarian edu, even pakudc election yeyedu vanhu ngavachuzewo maleader ane wellbeing yevanhu pamwoyo. Hadi because toona kuti Zimbabwe yakasaina inonzi Abuja agreement yayo yakudhara more than 10 years ago yaitipileta kuti health budget inofanira kuve at least 15%, but nguva nenguva budget inongopaswa muparliament yokuti isingapiwi mafanza akakwana. At the end of the day vanhu vacho those same voters ndo vanoramba vachinetsekana. Ngo zvirwere zvakaita sana TB hazviwanzi zvawanikwa kuborodheo kunogarwa nemari nemaminista nemaenzi, zvirwere zvinowanikwa kumarocation matinogara takawanda musina ventilation yakakwana, muri overcrowded.
Sei Zimbabwe ichitadza kupedza kana kumisa chirwere ichi?
Iyo nyayo kuti ma socio-economic conditions tinopararira pari overcrowded. Kuti kana taigara kwekuti uyu ane pake uyu ane pake ndikarwara ndomumba mangu achichaparariri. Tobva ipapo toenda kuma health services yedu gore negore kuramba kuchiitwa strike vanhu achichema nyaya dzemari. Infrastructure yanga iriko 1980 ndo same infrastructure ichiriko nanhasi.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare muNairobi kuKenya, natanonoka Wande weStudio 7. Rimwe remasangano anomiririra vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union kana kuti ZICOSU rakaparura chirongwa chekukurudzira vadzidzi kuti vazvidzivirire kuzvirwere zvepabonde uye kuti vasaite zvekudhakwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana munyika vanowanzoita mbiri yakaipa yekunzi vanoita zvepabonde pamwe nekunwa kana kuputa zvinodhaka. Sympathy Pasipanodya ndiye mutauriri wesangano reZimbabwe Congress of Students Unions kana kuti ZICOSU. Pasipanodya anoti chirongwa ichi, icho chinonzi One Condom One Round, chakanangana nekudzidzisa vadzidzi ava kuti vakoshese kuchengetedza utano hwavo kunyanya pakatariswa nyaya dzepabonde.
Sevanhu vanorarama munyika pane zvirwere zvakasiyana-siyana zvinowanikwa pabonde, tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa kunge vachizvichengetedza. Kazhinji kacho munoona vana vari mainstitutions vachitya nhumbu zvekuti pane macases akawanda anonzi kwaita shortage yemapirits anoshandiswa after vanhu vaita bonde anonzi morning after. Asi tinoda kukurudzira kuti vanhu vakwanise kuzvichengetedza nekushandisa makondoms.
Simba dzanotiwo chirongwa ichi chakanangana nekukurudzira zvekare vadzidzi kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka zvakapfurikidza mwero.
Tinotarisa kuti kazhinji kacho vanhu vanoita zvapabonde o vanoita zvakasiyana-siyana. Dzimwe nguva vanenge vachipushwa nekudhaka, vaputa zvinodhaka, vamwa zvinodhaka. Isu sebazi rinoona zvekugarisana kwavadzidzi, tinokurudzira vanhu vose kuti vange vachisiyana nezvinodhaka nekuti zvinokanganisa ramangwana redu.
Sympathy akatsanangurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti ZICOSU yakatanga chirongwa ichi mushure mekushanda nesangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA. Sangano reZICOSU rinotsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Sympathy anoti sangano rake rinoita chirongwa chekukurudzira vadzidzi kuzvibata ichi pose parinoita zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvingave zvemitambo kana zvimwewo. Muzvare Bianca Davala vari kudzidzira kuve mudzidzisi uye nhengo yesangano reZICOSU. Muzvare Davala vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kunyanya kuvadzidzi vechidzimai kana kwakatariswa nyaya yekuti kune ongororo inoratidza kuti munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe vanhukadzi vechidiki ndivo vari panjodzi yekubatwa neutachiwana hweHIV.
Tukuti chizvichengetedza semudzidzi muma activities ese anoitika pabonde, tukuti we want you to graduate uchiri neutano hwako hwakakwana.
Muzvare Simangaliso Marume ndeimwe zvenhengo yeZICOSU uye vari sachigaro wesangano iri mudunhu reManicaland. Muzvare Marume vanotsigira kukosha kwakaita chirongwa ichi. Vanoti chinobatsira kuderedza nyaya yekusiya chikoro inowanzowira vadzidzi vechikadzi vanenge vaita pamuviri vari pakati pezvidzidzo zvavo. Vadzidzi vechikadzi vari muzvikoro zvepamusoro vanobvumidzwa havo kuita pamuviri vari pakati pezvidzidzo zvavo, asi pane dzimwe nguva izvo zvinowanikwa zvichivhiringidza zvidzidzo zvevanenge vaita pamuviri. Kunze kwekubatsira vadzidzi kuti vachengetedze utano hwavo, vamwe vanoti chirongwa cheOne Condom One Round nekuda kwekurudziro yacho yekuti vasapfurikidze mwero panyaya dzepabonde uye pakudhakwa chinogona kubatsirawo kuti vadzidzi vakawanda vave neunhu hunoyemurika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemaprimary emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Ano kuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntunga milingomo.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.